Every media is a program that you put on. Like, you have a number, maybe a million number. You run a million, 13, 10 or 14 million number. Calculate at the gate, you know, the writer. I think I can't see in the committee in around the media. We shall not have any better information. I'm on Ghana. I'm going to go to the hospital.
Tirikunzwa mamwe mashoko ekunzi urongwa uhu hausi kuzopinda mudunhu reMidlands rinovera kasanganawo nematambudziko mungajekesa kuti zvakamira sei.
Aiwa, ndiri chokwadi kuti hausi kuzopinda uchapinda. Asi kuti takaurirana kusvika kuna principal wedu head of state kuti takamboita two provinces. Tapedza tapinda kuMidlands.
Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchemawo nemashoko amunonzi makataura nezuro ekuti guku rahundi hainganzi genocide. Munotiwo?
Hakuna pazvati zvatongwa kuti genocide. Hakuna vati atonga kufunga kwama individuals. Hapana koti yati yatonga kuti zvaira zvakati hatina so far. Saka mutete dzakava rekumoti uyu waitaurei zvakati at this stage vanhu vanotaura mazvinhu zvavo. Langa rumbira vane right no kutaura zvivi havo